Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 20, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kanzuro yeguta reHarare yoronga kuchengetedza nzvimbo dzinoradzikwa vafi dziri pasi payo zvichitevera kuparadzwa kwemamwe makuva kuWarren Hills Cemetery svondo rino. Vaimbomiriri wezengeza West muParamende uye vaive nhengo yeCCC vaJob Scala vanokokwa kumusangano weGeneva Summit on Human Rights and Democracy. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Laga Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vanoti kanzuro yavo yave kutora matano ekuchengetedza nzvimbo dzinoradzikwa vafi dziri pasi pekanzuru zvichitevera kuparadzwa kwemamwe makuva anodarika zana emusha werunyararo weWarren Hills Cemetery svondo rino nevanhu vasati vaziikanwa uye vane zvikonzero zvisati zvaziikanwa. VaMafume vanoti sekanzuru vari kushushikana zvikuru nezviitiko izvi uye vari kuzviferefeta kuti vazive chinangwa pamwe nevanhu vakaita izvi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Saka zvatati tiite sekanzuru ndechekuti tati tiwedzere mapatrols achange achigadha masimetri edu tinyatsoongorora kuti ndivanani vari kuita unhubu hunotyisa kudai. Kana vatarisisa ticharipotawo kumapurisa nemainvestigators edu oongorora kuti chingava chii chaita kuti zvakadai zviitike. Takambonzwa kuti kune vemadrugs vanenge vachida kutora mapfupa evanhu kuti vagadzirise zvinodhaka. Kune vane bhizinesi iroro kuda vari kuda kupwanya kuti vanhu vatenge futizve. Kana kuti kune vakomana vanenge vachingoita musarinya vanenge vangomwawo zvinodhaka vongomanya vachiputsa mukati imomo. Asi tichasiya kuti mapurisa nemamwe matikitiva vapenengure kuti chii chiri kuitika ichi, nokuti kuputsa matombstones anodarika zana inyaya hombe, inyaya yashungurudza kanzuro.
Izvi zviri kungoitika kuWarren Hills Cemetery chete here kana kuti kune mamwewo makuva kwazviri kuitika?
Pari zvino zvotanzwa kuripoti yekuWarren Hills ndokune makuva akati nakei vamwe asiri Warren Hills. Hakusati kwakuitwa mamodern tombstones, mamwe acho anoitwa mamodern tombstones makuva anenge ari mumaoko emaprivate players. But Warren Hills ndo cemetery yekanzuru inenge ine matombstones ari pamusoro-soro anenge akaita magranite akati wandei.
Pane nyayawo yezvivakwa muHarare, vamwe vari kuchema kuti zvivakwa hazvichataridziki zvaakukanganisa chimiro cheguta reHarare, zvimwe zvichitoputsika zvichikuwadza nekuuraya vanhu. Kanzuru iri kuitawo sei pakugadzirisa chimiro cheHarare?
Chimiro cheHarare ndosaka takaisa notisi tichitaura kuti varidzi vemabuildings ngavange vachipenda mabuildings avo vachigadzirisa ati kurei nekugadzirisa kuti ave safe, pave neutano hwakanaka. Saka nyaya iyoyo notisi yakapera, saka takapa manotisi 500 kumabuildings akatiko. Vakarega kugadzirisa izvozvo, tinogona kutora chinhano chokuvhara mabuilding ikoko kozova nekugedha-gedha kwemweno voshaiwa mabhizinesi. Hatidi kusvitsana ipapa, but hatingaregi vanhu vachishungurudzuka, vamwe vachishayikwa nekungoshatawo kweHarare. Harare yanga riri guta raimwisa mvura, guta raidadisa, rawaiti kana uchipinda mariri unotanga wageza. Uyezvo pane vari kungoisa tsvina pese pese, vari kungoshanda pese pese, muHarare makushandiwa husiku. Saka tichange tichivhura zvimbuzi nehusiku nekusevenza nehusiku kuitira kuti musasvibiswa. Nyaya yekubirwa mawanda vanongouya vomira mutaoni vakavandira vari kuzvifambirwa, vachidhunza vhudzi remadzimai, vachitora foni dzevanhu. Tichaitawo mapatrols emapurisa akati wandei wandei.
Vanga vari meya veguta reHarare vaJacob Mafume vari parunhare muHarare nestudio 7. Tabatawo mutauriri werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombinedra Harare Residence Trust kana kuti CRA, vaRuben Akili, ava vanoti vanotarisira kuti kanzuru ichamira neshoko rayo rekuti ichachengetedza makuva aya.
Isu sesangano rinomirira vagari tingati nyaya iyi haisi yaitika kekutanga. Naizvozvo tatoona kuti zvinhu izvi zvazvinhu zviri kuramba zvichienderera zvichiregererwa zvichive zvinoitika. Nechikonzero chekuti nzvimbo dzese dzine makuva ekanzuro mukazvicherechedza mukoma Jonga hapasisina tingati yatinoti security kana kuchengetedzwa kana maintenance. Saka ndo zvimwe zvinhu zvinobva zvaratidza kuti vanhu vanenge vaitoita zvekutoraswa chaizvo pane kuti vanenge vanyatsovigwa zvakanaka kana kuti kuchengetedzwa. Itarisiro yedu kuti nzvimbo idzi dziri under city parks. Nzvimbo idzi dzinofanira kunge dziri nzvimbo dzinoremekedzwa, nzvimbo dzinochengetedzwa zvakanaka, uyezve security ichive inoita sei, ichive inoiswa kana kuti vanochengeta nzvimbo idzi.
Ndekupi kumwe kwazviri kuitika vaAkili?
Kumakuva ekumbudzi kwakaita nyaya yekuti vamwe vanhu vanochera ivhu chairo vachitengesa vanopedzisira votochera nemumakuva imomo vachitokanda magumbeze anenge ari mumakuva kurutivi vachitochera jechairoro, havana kana basa nazvo. Saka naizvozvo zviri kutoratidza kuti pane zvimwe zvinhu zvakutotinetsa muno munyika nechikonzero chekuti vanhu vaakungoita zvese zvese nekuda mari. Vachitadza tingati kukoshesa pachirungu atinoti mavalues kana zvimwe zvinhu zvatinochengetedza sevanhu vemunyika yeZimbabwe.
Tanzwa meya vaMafume vachivimbisa kuti kanzuro yavo ichatora matanho ekuchengetedza makuva aya. Munoti nazvo?
Isusu tinenge tichitarisira kuti zvinhu izvi zvive zvinoitika sekuvimbisa kwavakaita. Tinenge tichitarisira kuti ipapo panoitwa hurukuro, ipapo pachabuda nezvisungo zvinofanira kunge zvichive zvinozvive zvinhu zvinoteedzwa. Zvinhu zvakasiyana pakutaura pamusoro pechinhu nekuita chinhu. Saka tinenge tarisiro yedu kuti kanzuro yeguta reHarare sekuvimbisa kwaita meya zvisangoperera mumashoko ekuti taita consultation meeting pamusoro penyaya iyi. Chaakudiwa ndechekuti zvinoitwa sei. Tinoona mapurisa eguta reHarare achiita basa rekumhanyisana nemavhenda mutaundi. Rimwe basa ravangatoita ibasa rekutoona kuti nzvimbo idzo dzichachengetedzeka.
Vanga vari mutauriri werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residence Trust kana kuti CRA, vaRuben Akili, vari parunhare muHarare nestudio 7. The Voice of America. Sangano reNational Democratic Working Group rinoti sachigaro waro uye vari vakavamba sangano iri vaJob Scala vakakokwa kuti vazotaura kumusangano wekodzero dzevanhu wechigumi nenhanhatu kana kuti 16th Geneva Summit on Human Rights and Democracy uchaitirwa kuGeneva, guta guru reSwitzerland, mwedzi unouya. Mutauriri wesangano iri vaDarlington Chigwena vanoti vaScala vakakokwa nezvikonzero zvekurwira kwavanoita kodzero dzevanhu munyika pamwe neutongo hwejekerere. Vanoti izvi ndizvo zvimwe zvezvinhu zvavachataura kumusangano uyu. Ngatinzwei vaChigwena vachitsanangura.
Hongu vaJob Scala vakakokwa kunyika yeSwitzerland muguta reGeneva kunova kune musangano wezvemamiriro ekodzero dzevanhu pamwe chete neutongi hwejekerere. Musangano uyu vava nenguva inechitsama uchiitwa, musangano unoremekedzwa zvikuru nepasi rose, musangano vakakosha sengoda uye musangano unenge wakatarisirwa zvikuru nemunhu wese. Saka tinoona kuti munhu achange akamirira Zimbabwe kumusangano uyu ndivaJob Scala ndivo vachange vachitaura vakamiririra Zimbabwe munyaya dzezvemamiriro ekodzero dzevanhu munyika yekwedu kusanganisira utongi hwejekerere.
Iko kukokwa kwavaScala uku kunorevei vaChigwena?
Izvi zvinoratidza pachena semwedzi wechirimo kuti vaJob Scala idombo repakona munyaya dzezvemamiriro ekodzero dzevanhu muZimbabwe. Idombo repakona munyaya dzezvekurwira kodzero dzevanhu muZimbabwe, kusanganisira zvakare kuunza utongi hwejekerera. Saka pasi rese rinenge richiona kuti munhu ari kushanda nesimba kuti kodzero dzevanhu dzinge dzichiremekedzwa ndiani. That's why muchiona kuti pavanhu vese vari muZimbabwe vaJob Scala ndivo vakakwanisa kunge vachidaidzwa. Saka kana pasi rese richikwanisa kuona, tinochikurudzirawo zvakare vana veZimbabwe kuti asvika zvino nguva yekuti tinge tichisvinuka, tinge tichiona kuti munhu anokwanisa kurwira kodzero dzedu kuti tiva neutongi hwejekerere munyika yeZimbabwe ndiva Job Scala.
Vakatambirawo sei kukokwa kwavoku?
VaScala vakatambira nemaoko maviri kukokwa kwavakaita kuti vandotaure kunyika yeSwitzerland. Vakamirira Zimbabwe munyaya dzezvemamiriro kodzero dzevanhu kusanganisira utongi hwejechetere.
Zvei zvavari kutarisirwa kunotaura pamusoro pazvo kumusangano uku?
Tinotarisira kuona vaSkala vachitaura nezvekusungwa kwevanhu vachigara mutirongwe kwenguva yakareba kwazvo vasina mhosva yavanenge vapara. Tinotarisirawo zvakare kuvaona vachitaura nezvekusiya kwevana chikoro panzira nemhaka yekuti vari kushaya mari dzekubhadhara chikoro. Tinotarisirawo kuti vataure nezvekushayiwa kwemari ine simba munyika yeZimbabwe tichishandisa mari inenge mapepa ebhondi. Saka izvozvo ndizvo tinotarisirawo kuona vaSkala vachindotaura kumusangano uyu. Tinozviziva kuti munhu ane chido nesu isu vanhu, saka hativatyiri munhu achandotaura akamirira isu vana veZimbabwe.
Vanga vari mutauriri wesangano reNational Democratic Working Group vaDarlington Chigwena vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gorokota riri kudyidzana kweChina nedzimwe nyika vaYang Yi nhasi vati dunhu reSouth Pacific harifanirwe kuve nhandare yekurwisana kwenyika dzine masimba, uye vachiti rubatsiro runoenda kunyika dzedunhu iri harufaniri kuve nechekuita nezvematongerwo enyika. Dunhu reSouth Pacific rave mwongo wemakwikwi anotyisa pakati peAmerica, iyo yagara ichiriona seriri pasi payo, neChina, iyo yananga vanodyidzana neTaiwan vari ikoko. Vanhu vanodarika zviuru zviviri nemazana mashanu kana kuti 2500 vakaurayiwa kana kukuwadzwa mumhirizhonga muHaiti kubva muna ndira kusvika muna kurume gore rino, kukwira nezvikamu makumi mashanu nezvitatu kana kuti 53% kubva mumwedzi mitatu yekupedzisira mugore rapera ra 2023. Izvi zvakaziviswa neZuro nehofisi yeUnited Nations Integrated Office in Haiti. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Teresa Dangwa vekambani yeDangwa Consultancy, avo vanobatsira madzimai nevanasikana nekuvatsvagira mabasa kunze kwenyika. tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu.
Kazwai makadi yenyu ndinotenda zvikuru mavelasi nekundi pamukana wokutaura nezvedangwa consulting. Dangwa consulting ine chirongwa chayo chakatangira mwedzi uno chichikurudzira madzimai kunyanyisa madzimai ari kumusha. Mayouth echidiki vachangopedza chikoro, vachangopedza college, vane madegree avo asi vari kushaya kuti voita sei nawo madegree wayo. Pamwe vari kutadza kuwana basa nekuda kwokuti mabasa ari kushaika kana kuti vari kutaurirwa kunzi aiwa hamuna experience. Saka isusu tiri kuda kuti tibatsire vanasikana ivavo nemadzimai ari kuda kushanda asi vari kumba nekuda kwokuti asi munhu wese anoda kuuya kudiaspora kana kuti anokwanisa kuuya kudiaspora. Saka isusu tiri kuda kuti zviri kuitikwawo nevamwe nedzimwe nzvimbo kuti aiwa munhu anogona kungoshanda basa rakangonaka achitobhadharwa mari yake zvakanaka asi agere kumba as long as aine internet, phone nelaptop aiwa anogona kuita basa rake ari koko. Saka isusu ndo vatiri kukoka madzimai iwayo nevasikana ivavo vakapedza chikoro vane madegree avo asi vari kuti saka basa racho randoita sei. Ndo tichikudeedza isusu kuti remote strategies kuti uri ikoko kwaunenge uri tokupa basa racho woita basa wotumira kuno wobhadharwa mari yako. Isusu vacho ndichinotokutraina nekuti vamwe vanhu vanouya vasina experience yacho iyoyo.
Mabasa api angawanikwe iwo achizowanikwa nevanhu vanenge vauya kuzoshandisa kambani yenyu?
Tine mabasa akasiyana siyana. Tine basa rinonzi graphic design. Kana wakaenda kuchikoro kunoita graphic designing yako unoziva kuti ndikutaura nezvechii. Web development, vane vaya vanogadzira mawebsite nokwanisa kukupa mabasa iwayo. Social media management, data entry ne administrative inoenderana nekuti client yedu inogona kunge ichida munhu anopota achipinda muemail make achiona kuti email isina basa, email ine basa, email inotofanirwa kupindurwa yezvine izvi, email inofanirwa kupindurwa next week, wobva watumira uchitumira client yedu message yekuti pane email yakati iri kufanirwa kupindurwa izvozvi. Saka uri kumubatsira nekuti pamwe anenge achiwana maemail akawanda saka panenge paine client inenge ichitsvaga kuti ndikuda munhu anondimanejera maemail angu. Kozi ya mumwe anoti inini ndinofamba-famba zvikuru ndinoenda kunyika dzakasiyana-siyana kana kunzvimbo dzakasiyana-siyana, ndikungoda munhu anopota achiti ndikamutaurira kuti musi wakati ndinoda kuenda kwakati uye ndinogara mazuva akati ondirongera rwendo rwangu rwese irworwo kubuda kumba kusvikira kudzoka kudzoka tokupa basa racho iroro iwo woshanda. Saka tichiti unofanirwa kunge uine intaneti nekuti zvizhinji zvacho zvinange zvichiwanikwa paintaneti. And then rimwe basa ratinoita ratinototsena vanhu kubvira pekutanga nekuti vanhu vazhinji havatozivi kuti kune basa rakadaro. Pane rinonzi grant writing. Grant writing ibasa rinoitwa nemunhu anenge achitsvagira vane maprojekt avo mabasa. Ngatitiiko maNGO, kune NGO vanoda kutsvaga kuti vapenherera zvekudya kana kuti vapenherera mari dzechikoro. Kozouya kuno kuAmerica kana kuCanada kana kunana UK kana kune dzimwe nyika dzakabudirira dzine mari dzadzinopa kumaNGO. Asi maNGO machiti kutanga vamwe vachona vatozivi kuti mari dzodzo dziriko. Chechipiri havaziye zvakare kuti mari dzodzo dzinoapplyirwa sei. Saka isusu tinoenda kumagrant writers kumusha nepaonline tichidzidzisa. Inini ndichidzidzisa ndini nyamumbune kutodzidzisa vanhu kuti chii chinombonzi grant writing uye ndinochigona sei. Saka kana tikaona mukudzidzisa imomo patinopedza newe nguva yatinge tiri tese angave mazuva matatu ingave svondo ingave 8 weeks zvinoenderana nekuti wasarudza nzira ipi yekudzidzira grant writing, tikakuona kuti uri kugona iwewe ndiwatinezenge takuti kana tine NGO iri kuno kuAmerica kana iko kumusha iri kutsvaga kuda munhu anovanyorera granti ravo, tinobva takutora tumini wonyora granti iroro inini ndichikubatsira nchikupa supervisor ndichikupawo maidea kuti aiwa dai apa dai wanyora wakadai apa dai wanyora kada kusvikira wave nini experience yako waakuzviitira basa rako.
Vanenge vachida kushanda nemi vanokuwana ikupi?
Vanenge vachida kushanda nesu yeDangwa Consulting munotiwana paWhatsapp number dzinoti +1 914 618 8800. Tinowanikwa zvakare paFacebook. PaFacebook ukangonyora kuti Teresa Dangwa unobva watondiwana kana kutongonyora Dangwa Consulting unogona kutiwana zvakare.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives, Icho shinotarisa watuno sangana na jomu upenyu, nasi tichitarisa kuregererwa nemutungamiri wenyika kwevamwe vasungwa vakasiyana na siyana vangavaru majere munyika shondorino. Mukuziyane zvenyaya iyi tabata va Edson Chuota, vanove mukuru wesangano rinoshanda nevasungwa reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender, kana kuti ZACRO. Asi vachiota munoona here zvichiitawo kuti vari kunze vange vachizoona kukosha kwekusapara mhosva, nokuti vamwe vanogona kuti ndakaenda ndirongo nobudiswa nemaamnestiwa. Tunaona kuti majeri munyika akanangana nekunge achivandudza vanhu yatingati rehabilitation. Zvinhu zvamunotarisira kuti zvakakwanisa kunge zvichiitika kune vasungwa vari kuburitswa.
Chinhu chaitika ndechekuti nyika yedu yafarira kumashure kune zvese. Ishungu dzemaofisazi variko vanenge vachida kuona kuti rehabilitation necorrection zviri kufamba mune zvakanaka here. Asi chinonoshayikwa zvibatiso zvezvinhu zvinenge zvine shungu kuburitsa maringe nemaonero anenge achiita maofisazi kubva kumukuru wemajeri kusvika kune dhuya ofisa. Vanenge vaine shungu yekuti dai munhu adzidza icho, dai munhu aita ichi, dai munhu, nekuti ndezvinovaratidza chete kuti prosesi yavo yecorrectional iri kufamba, rehabilitation iri kufamba, nekuda kwekuti panenge paine zvikwanisiro zvezvinhu zvinokwanisa kuti vanhu vaite mabasa ewayo. Asi majeri edu manje angove majeri aikuti vanhu vanoenda ikoko ruzhinji hwacho hunenge hwakagara, hauna kuzvikukwanisa kuti uite chekutata anganga anzi vaite kuda kutamwe vanotenga atoenda kumunda. Tikatarisa gore rineri minda yacho hapana minda mizhinji yavanga vachikwanisa kushanda nekuda kwekuti kwanga kusina mvura, saka navanhu vanenge vachingogara. Saka izvozvoo zvinonetsa vatungamiri vamwe vachengeti vemumajeri kuti zvino tinozoita sei kana nhamba iyi yakura kudai. Saka vaizvozvo ndozvavanozoitawo kuti masanganowo akazvimirira iwayo anekusanganisirawo nerekujeriya vaite kuti muraise musoro pamwechete voona kuti zvinobatsira kana vanhu ava vachinge vachimbotapudzwa tichiona kuti tingaita sei, nekuti hakuna zvinhu zvakakwana zvinoita kuti vanhu ava vange manzi vari kunyatsoita zvinhu zvichiburikira zvichiita kuti zviiti.
Imi sesangano mune vamwe vamuri kushanda navo here vasungwa pari nhasi?
Nekuda kwekushaya zvinobatsira hatisi kukwanisa kuti tiite, asi ndehurunga hwatinawo hwaro hwatiri kuita kuti tiri kutaurirana pamwe chete nehurumende nekukumbira nehurumende kuti kune vamwe mapurazi atiri kushandawo zvakanaka atiri kuitwa mune zvakanaka. Ngavatipewo tipote tichitora kuti vanhu ava vapote vachienda kumapurazi ikoko, vapote vachiti kana vabuda toita nehafu yemuhomu kana kuti hafu yehau, pavanotiva nhu kana vabuda zvaizvozvizvi totora tondovagarisa ikoko vanenge vachida kudzidza zvavanodzidza nekuti kune vamwe vanonetsa kutambiriswa mumacommunities avanenge vachiwana hwanenge vachidzekera. Saka na munhu akadaroiyeyo anongobva chete kujeri nhasi kuswera mangwana adzokera ikoko nekuda kwekuti haakwanise kutambirisa musosari. Izvozvo zvatakadzidza tikaonawo kuti chinhu chakadaro ndichinoda kuti chiitire kuti ndonzira chete yekutibatsira necommunity pamwe chete nehurumende kuti vanhu ivavo vaende muzvinzvimbo izvozvo, nekuti kana pasina nzvimbo dzakafanana naizvozvo hachokwadi chikuti chaura chaicho njaicho hapana mubatsiriro watinenge tichiita.
Vanga vari vaEdison Chiota, vanove mukuru wesangano rinoshanda nevasungwa reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender, kana kuti ZACRO, vari parunhare kwaChiota neStudio 7 muchirongwa chedu Upenyu Hwedu Our Lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Mashoko anotevera anotaura maonero ehurumende yeAmerica.
America iri kushushikana zvikuru pamusoro pedanho rakatorwa musi wa10 kubvumbi nehurumende iri kutonga muMali. Musi uyu hurumende yakazivisa kuti masangano ose ezvematongero enyika ambomiswa, ikarambidza vatori venhau kuti vanyore kana kutaura pamusoro pezvematongero enyika zvinova zvipinga mupinyi kutarisiro dzevanhu vemunyika iyi vanoda utongi hwejekerere. Zvichitevera makumi nemakumi emakore eutongi hwokudzvanyirirwa mumakore muma 1990, Mali yakatanga kuumba masangano eutongi hwejekerere, asi nyika iyi yakaona mauto achibvuta masimba kazhinji pamwe nevapanduki avo vari kunetsa kumaodzanyemba kwenyika iyi nanhasi wese. Muna chikumi 2021, Colonel Asim Goita, umwe wevakuru vemauto vakabvuta masimba muna 2020, vakatoreswa mhiko yekuva mutungamiri wehurumende yaifanirwa kufanotonga kusvika sarudzo dzaitwa vakavimbisa kudzorera nyika muutongi hwejekerere muna kurume 2024 mushure mesarudzo dzemuna kukadzi 2024. Asi muna gunyana 2023, hurumende iyi yakamisa sarudzo ichiti pane zvaifanirwa kumbogadziriswa munyika. Zvino hurumende iyi inoti senzira yekuchengetedza nyika hapana sarudzo dzinofanirwa kuitwa uye zvematongero enyika zvinofanirwa kumbomiswa, mapepanhau achirambidzwa kunyora pamusoro pezvematongero enyika. Mutauriri webazi reAmerica rezvekutidzana nedzimwe nyika vaMatthew Miller vanoti America haifari nezviri kuitwa nehurumende yeMali zvekurambidza zvematongero enyika, vachiti vanhu vanofanira kutaura nekutsigira mapato avanoda munyika yavo, vachitizve hurumende yeMali yakamisa sarudzo dzaifanirwa kuitwa muna kukadzi 2024 idzo dzaifanirwa kudzosera nyika mumaoko mehurumende inotungamirirwa nevanhu vasiri vechiuto sezvayakanga yabvuma kuita muna 2022. Vamila vanoti America inokurudzira hurumende yeMali kuti iite zvayakavimbisa zvizvarwa zvenyika iyi nekuita sarudzo dzakachena uye dzakasununguka. MuMali nekumwe kwose, utongi hwejekerere ndihwo musimboti wekugara zvakanaka nekubudirira, vakadaro vaMatthew Miller.
Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica amaverengerwa naTanonoka Wande weStudio 7. Munhau dzemitambo. Zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi zvamira zvakadai: FC Platinum 2, Bikita Minerals 2, ZPC Kariba 0, Arena Removers 0, Green Fuel 0, Erendraus 0, Yada 0, Chegutu Pirates 0. Mangwana, mitambo yakamira yakati Manika Diamonds vs Capes United, Islanders vs Chicken Inn, Wange vs Ngezi Platinum, Dynamos vs Tail 1, kuchiti Blauwayo Chiefs vs Simba Bora. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, asi tokupai misoro yenhau zvakare. Kanzuri yeguta reHarare yoronga kuchengetedza makuva ari pasi payo zvichitevera kuparadzwa kwemamwe kuWarren Hills Cemetery svondo rino. Vaimbo vemiriri wezengeza West muparamende uye vaive nhengo yeTriple C vaJob Scholar vanokokwa kumusangano weGeneva Summit on Human Rights and Democracy. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai muina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlazi ku-20 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udubo lwemali luqhubekela phambili elizweni, intengo ingacaci ukuthi kusetshenziswa isisindo esinganani semali entsha yamazike.
Ihluphe lesilalo asolwa amacebo, uhluphe lesilalo yokungathembeki kubahulumende, ikakhulu bona abaphatha ezezimali abe Reserve Bank.
Ukuya embuthanweni wokunanza ilanga likazibuse okwenziwe ngenye inkokheli yamabandla aphikisayo kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo.
Ukutholakala kwabamabandla aphikisayo embuthanweni wokuthakazelela inkululeko bekungasoze kube isimanga ngayo iZimbabwe ile politics ezimi kahle ile.
Izakhamizi zezansi emandebeleni ezilima ngokuthelelezela sezinwaya impumulo zibheke isibhakabhaka ngoba imifula lamadamu ezidonsa khona amanzi sesitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udubo lwemali luqhubekela phambili elizweni, intengo ingacaci ukuthi kusetshenziswa isisindo esinganani semali entsha yohlobo lwamazike. Abaphila ngokuthengisa imali emgwaqweni osiphatheleni bathi balinde ukuthi imali le uqobo lwayo iqale ukusebenza uze labo baqale umsebenzi. Kodwa ezitolo eziningi intengo ayiqondakali. Abanye abantshintsha imali le ebulenjini bathengisa imali ngamaziki angamachumi amabili ngedola lemelika elilodwa 1:20. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Simanda uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Imali le ethiwa iziki ikhanya yona nxa bekhuluma engani kulinyathela eliqondileyo, kodwa kusiya ngokuthi baza kubaphatha njani, baza ihengla njani, ngoba ihluphe lesilalo asolwa amacebo, uhluphe lesilalo yokungathembeki kukahulumende, ikakhulu bona abaphatha ezezimali abe Reserve Bank. Yikho okuphambanisayo, yikho kwenza abantu bangathembi amanyathela wonke ababuya lawo. Uhlupho kayisiyo ukuthi iziki irongo kumbe iright, uhlupho ukuthi abantu bakhona ababuya leziki abantu abangathembakalanga. Bake basitshela ukuthi doi bond liyalingana le US dollar, kwatshintsha kwaba ngenye into, bahlala besitshela izinto ezingayenzakiyo eziba lizaba. So yikho kulohlupho khona khona, kodwa sikhangelela ukuthi this time around bazayenza into elengqondo bayigcine. Kodwa ke igolide lakhona lalo nxa lililutshwane ayisoze iqhubeke imali, ayisoze iqhubeke isiba lamandla leyo mali. Kuzamela ukuthi imizamo yakhona kube le mizamo eminingi eyokuthi bavimbe izivalo lezi, bavimbe izikhala lapho okuvuza khona igolide, ngoba kuyamangalisa ukuthi lizwe lile ama-reserves amancane kangaka, kodwa kulabantu abatshona bekhipha igolide eliningi belikhipha belisuka kwamanye amazwe, kodwa i-Reserve Bank ingela lutho. Bese kusiba lenye inkinga ekhona ngeyomthetho eyokuthi silamankampani amakhampani amanengi ahamba igolide belikhiphe laphandle kwelizwe, bekhiphe igolide elinengi kakhulu phandle kwelizwe, kodwa uhulumente engatholi lutho, ethola ama-royalties kuphela. So izinto omelethi zilungisiswe, kumele silungisise umthetho ukuze ilizwe akakwenza ukuthi ilizwe elilegolide lona litholakale lingalagolide, kodwa igolide litholakale emazweni amazwe anjengabongilandi alegolide angelagolide, kodwa itholakale legolide elinengi.
Khona okwenza ukuthi abantu bangani abathakazeleli imali yona le entsha, kungakuyikuthi abalathemba lohulumende na?
Kumele ukuthi kulungisiswe imithetho yenze ukuthi laba amamayini igolide lingaphumi nje kuphela uhulumende engatholanga lutho, yikho ukuthi imkhonomi wethu uye phambili. Kodwa ekugcineni kwakho konke, into eqakathekileyo yikulwa lobungilimbane, i-corruption eyiyo eyenza into zonke zivuze. So bazafaka kungani bafaka esikhwameni ezivuzayo, ngoba amasela as long eqhubeke tshontsha akulanto ezaba khona.
Umnumzana Angliston Sibanda ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
The Voice of America.
Ukuya embuthanweni wokunanza ilanga likazibuse okwenziwe ngenye inkokheli yamabandla aphikisayo kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo. Inkokheli ebonakale eMraminda eBureira ngolwesine ibalisa omunye wabakhokheli bebandla le-CCC, umnumzana Welshman Ncube osaphethe isikhundla sikasibalukhulu umnumzana Sengezo Chabangu, umnumzana Charlton Wende kunye lenye inkokheli yamanye amabandla aphikisayo. Lokhu kudale inkulumo abanye besithi kutshengisa ukuba linkokheli isicupha mgani munye lebandla leZANU-PF, kodwa abanye ngabathi lokhu kuyancomeka ngoba kutshengisa ukukhula kwezombusazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Jethro Mpofu.
Okwenzakalayo ukuthi nje umbuso weZimbabwe wonakala, lembali yeZimbabwe yonakala. Ukutholakala kwabamabandla aphikisayo embuthanweni wokuthakazelela inkululeko bekungasoze kube isimanga ngayo iZimbabwe ile politics ezimi kahle, ile history lembali emi kahle. Ngoba inkululeko yinkululeko yabo bonke abantu, ayikhethi bandla elibusayo, ayikhethi bandla eliphikisayo. Kodwa ngenxa yokuthi izanu yona yasuka yatshontsha impi yombangazwe yatshontsha inkululeko ngokwayo, yatshontsha ukuthakazelela kwenkululeko ngayo, sokuyisimanga ukuthi uthole abaphikisayo besembuthwaneni we-independent. Ngayo ilizwe lalimi kahle, ngayo ilizwe lalibuswa kahle, ngayo imbali yalani ilizwe ayiphanjaniswanga. Sokungasoze kube izinews, sokungasoze kube indaba egudwini, sokungasoze kube isimanga ukuthi batholakale njani abaphikisayo embuthwaneni wokuthakazelela inkululeko. Ngoba inkululeko kayilabandla, inkululeko ayilahlangothi, inkululeko ngeyelizwe. Kodwa okwenziwa izanu sona siyani sono sokuthi inkululeko singeyabo, imbali yelizwe singeyabo, umbuso songowabo, konke songokwabo. Yikho sokwenza abantu babuza imibuzo ngento elula kangaka ukuthi kanti bafunani abamabandla aphikisayo embuthwaneni ofana nalo.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukuthi kungabi lombono onjalo?
Ye, okunzima ukuthi abadala khonokho ukuthi kube isimanga ukubonakala kwabaphikisayo embuthanweni we-independence, embuthanweni wenkululeko yiZANU-PF. Ngoba basuka bama bathi yibo kodwa abalwela inkululeko, bathi lizwe ngelabo ithini thedu lesi abasikhulumayo abene bayo lebo abakukhulumayo. Basuka bathatha bamonopolize konke ngapho kungelizwe leZimbabwe bakwenza kwabo. Ngakho ukuthi kuze kulungiswe lokho kuyamele abantu beZimbabwe bafundiswe kakusho i-rehabilitation, i-re-education, ukuthi lizwe ayisilo leZANU-PF, inkululeko kwayisiyo yeZANU-PF, umbuthano wenkululeko so weZANU-PF, njalo le flag yelizwe, le anthem, iculo, ihubo lelizwe ayisilo labo. Kuzothatha isikhathi eside ukufundisa abantwana beZimbabwe nabantu beZimbabwe khonokho ukuthi asocala ukuya embuthanweni we-independence, ngoba kudala iZANU-PF yaqamba amanga, yakwenza okwayo konke, umbuso, ilizwe, lakho konke okuhambelana laleli lizwe lenkululeko yayo.
Lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa wafube mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Ukwezemaphandleni izakhamizi zezansi emandebeleni ezilima ukuthelelezela sezinwaya impumulo zibheke isibhakabhaka ngoba imifula lamadamu ezidonsa khona amanzi sesitsha okuzadala ukuthi zichiye izivande zazo lapho ebezithola khona imali yokondla izimuli kuyindlela yokulondoloza amanzi azo kanye lawezifuyo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi ezixoxele umsakazo we-Studio 7 zithi zisenkingeni njalo ngoba sekumele zitshane lokulima izivande zazo kungenani lokuthi zibhekane lodubo lwamanzi lendlala embi kakhulu. Zithi ngaphandle kokuthi kune likazamcolo zizavala izivande ukuze zilondoloze amanzi. Umnumzana Taolo Ndlovu oyisakhamuzi Ramnwana olima phansi komfula othule emanama emangweni weGwanda South uthi lo nyaka babhekane lodubo lwamanzi olukuzinga eliphezulu.
Kuyasihlukumeza kakhulu ngoba lapha amanzi siyabe sisadonsa khatshana esizibeni esikhatshana sokuyabe sikuyi-distance, so yabe sisitshaya ngefuel lokuzama ukuthi siyabe siloko sizama ukugebha ngamafotsholo sidonse sigebhe amanzi aphele sicithe agobhoze sidonse.
Uthi njalo nxa bengama ukulima izivande lokhu kuzadala ukuthi bathwale amagabha avuzayo ngoba kuyiyo indlela abaziphilisa ngayo.
Njengemali yabantwana besikolo. So lo nyaka lathi sisevalweni sihlalele evalweni ukuthi mhlawumbe kungasiphazamisa khonapha emanzini ngoba lesi sikhathi amanzi asephelela kusela amanzi.
Usobhuku emasholomushe umnumzana Love Mondlovu uthi izakhamizi zihlale phansi zikhulumisana ngodaba lwezivande ezidonsa amanzi emadamu.
Ngikhuluma namhlanje kade sihlezi abezingadi lezakhamizi sebeqasa ukuphikisana ukuthi angcozingadi zingasathelelwa ngoba izifo zizashwela amanzi. Abanye besithi hhayi akuwafuni imibhede kungangcono ukuthi inye 1-1 so into yakhona ayiphutshanga ngendaba yamanzi. Ngikhangele ithi kusiyafika u-Augusti amadamu vele azabe engasela lutho ukuthi izifuyo zizaba zisingasela lutho zinganatha nga.
Unkosikazi Juliet Ntuwani oyisiphathamandla senhlanganiso emela amalungelo abomama lamantombazana e-Human Development Association of Zimbabwe uthi udubo lwamanzi lonyaka lukhulu kakhulu.
Inkomo zizakufa ngoba akula manzi. Abantu bazawuthi ukudla kwabo bathi ukudla kwezifuyo. Uhulumende sizile ethi uyafida kwezindawo asikamboni thina lapho esikhona.
Ukhansila weGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu ugcizelele ethi indlala yalonyaka yamangalisa.
Indlala engelajodo komile izifuyo kuyaba yikufa kathesi ziyabanjelwa le madamu lapha akula manzi ludaka lodwa. Njengezingadi ngalesi sikhathi phela izisikhathi sezingadi lo nyaka akula lutho. Awuvele lo bungahamba umfula wonke ungeke uzithole izingadi ngoba lezi zivazwe zebe kukhelelwa kuzo zivele zomile. Hhayi kuyamangalisa kwethusa lokho kwalo nyaka.
Uhulumende uthi abantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million badinga ukusizwa ngokudla. Ekhuluma ngosuku lukazibuse ngolwesithathu eMrambinda umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa ugcizelele ukuthi ngakho zaplawa indlala kuleli. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula.
Gukama,
lamlela,
gukama,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula.
Siyabonga Albert, okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya izandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Sithekele Chabangu, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe. Sicubungula inhlelo zenhlanganiso yakhe ezokuthuthukisa impilo yamantombazana.
Kasi uhlelo lethola ukuqala kwakuyukuthi sifuna lamantombazana abuyele esikolo. Uyabona ngoba kwadlula isikhathi iCovid abantwana abaningi abangamantombazana bazange basabuyele esikolo. Ngoba uyahluleka ukum-empower umntwana oyintombazana ngezinye izinto. Why ungam-empower at least nge-education azokwazi ukuthi azazi ilungelo lakhe akwazi ukuthi yini okungcono kuye. abanye sebeyendile kunzima ukuthi umuntu wakho na uzumdivert ingqondo yokuthi phuma lapho si organization working on a zero budget uzothi kaphume uzakubuza ukuthi ngiphume ngizoya kuphi uzam accommodate kanjani kodwa mangabe sewumtshela ukuthi noma ubuso lesisimo leso kuso kodwa mawungabe ungabuyele esikoleni impilo yakho seyingatshintsha besina enye case yenye intombazana nayo beyi experience i domestic violence sa reach out to emaphoyiseni i case yangkhona manje isemaphoyiseni yena wangabe efuna indawo yokuthi ahlale kodwa sagcina simtholele indawo la angabe ehlale khona kwesikhatinyana nathi sinjenge organization sasesesabela yoni organization yethu ngoba lo muntu wayesinikeza ama threats ukuthi uzoshisa ama offices wethu simmoshela umuzi wakhe kanti ke nathi we intervening to save impilo yentombazana yebo abanye babuyele esikoleni abanye ayikwehlula ukuthi babuyele esikoleni kodwa it's still one of the programs esiloku esiyenza ngoba ngisithi sine project nje eranayo khona abanye babuyele noma sebehlala khona lapha bayende khona ngoba abanye bakhona babuyelile kule ndawo la ukuthunga khona bayasuka khona lapha bekhona bahambe bayozifundisa ukuthunga
inani labo liyehla kumbe liyakhuphuka elalabo abacina sebedinga usizo olunjalo
ayi inani labantu liyakhuphuka ngamalanga ayi domestic violence is too much in rural areas and I think i-facilitator nayi poverty kune sikwenza njenge organization sometimes no include wonke ama parties zam ukuhlala nabo phansi sibonisana ukuthi kahle kahle indlela yokuphila ile nje singene kuma families wabo sizama ukuthi sazi ukuthi kahle kahle iproblem yona iqalisa kuphi yebo we can intervene ku situation but what is it that we can do ukuthi simsize lo mntana lo ukuthi totally aphume kule situation sizithola sesilengcindezi yokuthi ama resources wethu are limited
kuyini libona kubangela ukuthi amantombazana aziphathe njalo lilayo yini imfundiso yokwenqabela lokho kungakwenzakala
ngicabanga ukuthi abanye abantwana bayazenzela ukubaleka emakhaya ngoba omunye wakho ni reason angakunikeza yona mawumbuza ukuthi yena eyambalekise ekhaya akanayo reason izokutshela ukuthi hayi mina ekhaya bathuma kakhulu ekhaya bangisebenzisi kanti ke vele sonke sikhule ekhaya sisebenza so mostly bayazenzela or abanye kufike bazokutshela ngokuthi distance engiyihambayo ngisiye esikolweni inkulu kakhulu kodwa yabona ukuthi akusi reason cause bakhona abantu abafundile emva kwakhe bafunda baphumelela beyihamba leyo distance yebo bakhona abanye ababa exposed to domestic violence
okugcina isomiso sibaphethe njani khona ngapho abesifazana lamantombazana
isomiso senza umonakalo omkhulu kakhulu ubona abantwana abangamantombazana beshiya amakhaya belandela besiye sitsheketsheni abantu bomama abangobaba beshiya amakhaya besiye sitsheketsheni yenza umonakalo omkhulu kakhulu abantu adebele ezilimo zabo abavunanga lutho emasimini ingadi zomile ngiyekuthatha amanzi uthelela ingadi abanye abantu bewafuna lawo amanzi ukuthi bayewasebenzisa emakhaya uthola nje sokungulokungazwani phakathi kwe-community ngendaba yamanzi abantu nje isiyaluyalo abanye bayalelalelale abanye bachaphana lemngcele besiyadinga impilo engcono uma bethi badinga impilo engcono batholane nokuhlukumezeka la abakhona besebenza emafamu baphila nje impilo ebuhlungu imizwa ithole seyivaliwe ngoba abantu bezama ukuthi bayodinga impilo engcono hayi isomiso sinzima kakhulu ukuswelakala kwamanzi kungcono nokuswelakala kokudla kodwa ukuswelakala kwamanzi hayi kwenze umonakalo omkhulu kakhulu
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Sethekele Chabangu, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Kuhlelo oluphathelane labesifazana, linami uSithandekile Mhlangangi khonapha eWashington DC.
Ngesikhathi senguquko, Kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Uhlelo lwethu liphuma lendaba lichone lendaba. Namhlanje sixoxa lo senator weBinga, umnumzana Joel Gabuza. Oh, kwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana. Ye, ungasitshela ukuthi umumo unjani? Siyabona ukubana indawo eziningi elizweni azitholanga izulu. Khona ngapho kunjani eBinga?
Ebinga lezindawo zonke zeZimbabwe izila nayo sisabele ukuthi njengabantu abasala kuzanto ezi-oredi sokukabele ukuthi sezanto eziyasela manje amanzi asesigene phakathi okuthi zinamagesi lemhlanzi lokunye amabhizinisi abantu azalimana kakhulufuyo azila madlelu amadamu kawagcwalanga and kuyathisa la ungamanzi kwangena la kusemfitsha futhi.
Manje liyathola yini uncedo kuhulumende njengoba esithi akula muntu ozalamba?
Lokwana ipropaganda nenzela ungathi akula muntu ozalamba ungena la mali yakhona kuyela kanti akulinye ichallenge esizaba layo ukuthi i-region yonke i-Southern Africa akula lapho abathi bazuza khona ukungena u-South Africa oZambia konke lakangaphakhala but nabantu abangcono ngoba la ma-repay manje thina siye sabona omama besesebonsi emikiningwa kubonile ukuthi akudleki abangaphiphele ukuthi ingazi kezindawo but umumboni wabazali bethinga hhayi awudleki futhi ngeke ukuthi ugavumente vela kulakithi amanzi ngaye ngikho vele igavumente iyasesengosukuyayizali ukufaka abantwini oya kungena isizulu belaela iyakumele ukuthi amagcwale but amadama kula manje indawo eziningi azilawo amadama akhona.
Manje nxa esipha umumbo nalo obolileyo kuyakhethwa yini abantu? Kuyabandlululwa ngokuthi ngabamabandla?
Angithi yabona ukuthi singaingoni ngoba lityala ukuba lokubhekela nabantu ingasakwani and asuze kuyekele ukuba lokuthopha okuthize nokudlawudlawa ngoba vele abantu abayineli ngoba lapho efoni khona ukudla kunika abantu besike ngekhala nje ukuthi laba bamitwana abanikiwe bekhangele isiyeso ukuthi vele endini kazibani and ekorokeyana sobe singakusakazeni but siyalifona ukuthi vele inkinga yokuthi ukudla kwakhona akukho kongakufunda kukhona kade abamitela nabai ngiyakwazi ukuthi izindaba zithiwa kusobhulo sobhulo ebhalisa abazali abayi-free naw ungakhangela esigabeni ibhuku likasabhulo liyane kunabantu abayi-thirty yano akukhethi abayi-three kumbe two siyabungezanga lize.
Njengoba usithi wena amanzi kuzambezi kukhanya lawo aseyehlile, siyazi ukuthi iningi liphila ngenhlanzi lithengisa abanye besidla. Ungasitshela ukuthi manje umumo unjani nxa sikhangela khonoko?
Ungakhangela vele izambezi yisho isikhathi agcwala ngaso kathesi iqalisa kathesi ngabo-April May but sibona manje lokusilemuva lokuyinyetinisetela futhi ukuthi ama-fishing camps amaningi abasozekwane ukuthi bebambe ihlanzi aphisanzi amanzi ngawamaningi lawa ziyangena senta zingasatholakali vele lapho kungathi kushona khona ziyazi singasabambeki ngoba ihlanzi ibambeka nxa amanzi emaningi zikwanise ukuzulazulazulangewamaningi but nxa la kungenamanzi akuba ne-challenge sokuthi kuthi abaningi amasinginesedinga abantu abaningi basemfuleni babambe ihlanzi kuzalimala abantu abaningi babe ngabambe ihlanzi ihlanzi lenziyana abantu abaningi yazi siyabaphila ngakho lama-shop layabe sizuze okuzinzuzo ngabantu bethira zize kuyizinambana ihlanzi zabo so sikhangele ukuthi phambili kuzaba nzima kakhulu hhayi kuba ukudlala
khona emasimini akutholakalanga ngitsho kumbe bakhona abadobhadobhileyo kancane
asiyeke singathi akutholakalanga lutho siyayenedile singathi zithi abantu abaningi vele akuphumanga lutho mina ninzi ngitho lokuthi ngobhinkari ngiyelima izulu lasilelayala after about march izulu line kathesi ngo-april and ngo-april ngiyahlanyelani kambi so abantu abaningi asithi wonke umuntu kazizanga be ngitho ikhari andbele umuntu esinde ikhari mina kube amagowa la akula muntu okudlulelo ife yonayo ibonwa ngithole kazi okuthi bona umuntu oyade sikulinisise awulithole emgwaqweni
kunzima. Hayi, kuzwakala isikhathi so singasavumi. Ungavalelisa abalalela?
Hayi, hayi kubile kakhulu kwalalile hayi akuthi ukuthi siyangitshela yabe lapho sizama ukuphilelana kunoku kumisana okukhona ngoba asifuna abantu ngokuba yini la asiyedani njengabantu babiphitha umbawo
hayi lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Joel Kabuza usenetha wesigaba sePinga South ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba Ukwezemidlalo kesikhangele impumela yemidlalo yenkezo yeCasalucca Premier Soccer League edlalelwe kundawana ezitshiyeneyo zelizwe. FC Platinum 2, Bigita Minerals 2, ZPC Caripa 0, Arnel Movers 0, Green Fuel 0, Harentals 0, Yata 0, Chegutu Pirates 0. Okwamanje ke kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi kamaskandi ozibiza ngokuthi ingulabusuku yako malahle linsizwa idabuka enkayi kodwa icula ikwele South Africa nansi ke lapha ixoxa lo Ntungameli Nkomo we Studio 7
Sintombi sakumthwakazi sikhu seduze la siyakhona
Indiana imisakazi nomkhulu uStudio 7 la enzalwa khona izalwa enkayi igama lami elokuzalwa uBig Boy wakwaMkhulu yaye i-album leyi ngesibili ngeka 2019 ikhona engagcina khona ukurekhoda ngiphinda ngarekhoda ngenxa yesimo sokuthi vele kuyabheda eGoli ngirekhoda ngisezweni laseSouth Africa so umculo yinto othola ukuthi yarekhoda kodwa imali ma ungesenayo umsebenzi uyaphela
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
Ya, ama number ami ngu 0656712778. Ungangifonela ku WhatsApp ngiyatholakala.
Abalandeli ubachiyela wapha maso.
Ngiyabathembisa abalandeli ukuthi sizoqhubeka sibengele futhi kuye njengoba unyaka nje ungekapheli kanje. Siyacela ukuthi mangabe bekhona abangabe befisa ukuthi basisponse, siyafisa ukuthi abantu siqhubeke sibenzela into ezinhle ezimnandi. Ngiyabonga kakhulu.
Kubenga wamandla. Kubenga wamandla benza umvuso mama. Laba fwetho wangishiyana noma. Laba fwetho wangishiyana noma. Laba fwetho wangishiyana noma. Sebenzile. Laba fwetho wangishiyana noma. Laba fwetho wangishiyana noma. Laba fwetho wangishiyana noma. Seven chicken.
Siyabonga ngulabo usuku yakwamalahle sigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesikhokhela. Udubo lwemali luqhubekela phambili elizweni intengo ingacaci ukuthi kusetshenziswa isindo esinganani semali entsha eyamazike. Ukuya embuthanweni wokunanza ilanga likazibuse kwenziwe ngenye inkokheli yebandla yamabandla aphikisayo kudala inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.